Mangwana, Mandava Stadium ichange ichitamba rumbo Rekaso Laga Challenge pakati peFC Platinum iyo yakatora mukombe weKaso Laga Premier Soccer League neHarare City iyo yakatora mukombe weChibuku Super Cup kuona kuti shasha yenhabvu chaiyo yemwaka uno ndiani. Zvikwata izvi zviri kurwira mari inoita iyo zviuru makumi mashanu zvemadhora zvekuti hapana chikwata chiri kuda kusiya mari iyi ichitsvedza vakanangana nezororo yekisimisi. Asi kugona kunenge kudada nemasunshine city boys ari kupinda mumutambo mukuru uyu vaine nhoroondo yakasiyana. Panguva iyo FC Platinum yakatora mukombe weleague zvinhu hazvina kufamba zvakanaka kuHarare City iyo yakabuda muPremier Soccer League mushure mekupedza iri pachinhano chegumi netanhatu mumakundano ezvikwata zvisere ePremier Soccer League. Muteveri wechikwata cheDynamos vaShepard Saizi vanoti nhoroondo iyi inoita kuti FC Platinum itange iri pamberi pemutambo uyu.
Tikona FC Platinum ichiwina because maspirits avo ari high than iHarare City. Hara City nekurelegerwa kwavakaitwa morao yavo mukembiri law pane FC Platinum. FC Platinum ine upper hand pakembe nokuti yakawina league avakarelegera. Saka ndikuona vachihwina just because varikuda kuenda mberi.
Asi muteveri weCapes United vamusa mashezha vanoti semaonero avo mutambo uyu uchapera uri mangange uyezve Harare City yozokunda nemapenareti.
Nemamirira akaita bhora iri kairi, handikuona Harare City ichihwina nemapena. Ndomaonera andiri kuzviitawo inini because bhora iri rakaoma.
Kune dzimwe nyika mitambowo pakati pezvikwata chinotora mukombe mukuru nechinotora mukombe weleague zvinosangana mumutambo wekutanga kwemwaka unochedzwa iwo kunzi Charity Shield. Asi vePremier Soccer League vakabatana nevanovapa mari veDelta Beverages vakawana zvakakodzera kuti mutambo mukuru uyu utambwe mwaka uchangopera kuitira kupa zvikwata izvi chekufarira mukupera kwemwaka. FC Platinum neHarare City dzichange dzichimirira nyika muAfrica gore rinouya. FC Platinum ichatamba muCAF Champions League, Harare City ichikwikwidza muCAF Confederation Cup asi ichibva muDivision 1. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.